Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera namavhuvhu 10/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoenderera mberi nekusunga vanhu pamberi pemusangano weSADC. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo wanga uchishandiswa kupwanyirwa vanhu dzimba ubviswe. Tichakupai zviri kubva kuma Olympics uye zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vachiri kuenderera mberi nekusungwa pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya. Izvi zvinotevera kusungwa kwava Calvin Muvei vekumasvingo nezuro vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire pachaitwa musangano weSADC uyu. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanosvikazana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 161 vasungwa pamberi pemusangano uyu. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vaudza Studio 7 kuti vakatobuda munyika vachitiza vachitarisira kudzoka kana musangano uyu wapera sezvo vachiti munyika maberekera ingwe. Muguzeya nezvenyaya yekusungwa kwevanhu iyi tabata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi rehurumende.
Mindura yangu ndeyekuti muhurumende mune mapazi akawanda. Tine bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika rinove kunotungamirwa navakazviendesa minista kumapurisa. Basa ravo nderekuongorora kuti vanhu vari kuteedzera mitemo here. Vakaona munhu asingateedzere mutemo vanosunga.
Ko vari kuchema chema kuti zviri kuitwa izvi kutyora kodzero dzevanhu nekuti dzimwe nguva nyaya dzacho dzinenge dzisina kunyatsotitsvikiti dziri kusungirwa vanhu.
Tazonzwa uyu akavokera aruko asingaone kuti zvii zvaiti nyatsoitika akutaura kuti ko munhu asungirwe iye anga asipo pasungwa munhu asingade kuti nyaya yacho iende inoitwa mukoti munove nzvimbo munofanirwa kunge muchiitwa nyaya dzacho. Unobva watanga kuzvibvunza kuti aishi ko ivava vaakutaura kuti munhu asungirwei vanga varipo here pasungwa munhu uyezve ivo vanotaura nezvekuti munhu asungirwei ndo vanotaura zvemarights kakuti munhu anofanirwa kupiwa mukana wake mukoti kuti ataure nyaya yake kuti handina mhosva kana kuti anobatwa nemhosva. Saka shungu dzaita vanhu dzekuti vanhu vasaenda kukoti vobva vazvibvunza kuti kodzabva kupi.
Ko imiwo se gurukota rezvemitemo munopinda papi panyaya dzakadai apa nekuti matima apurisa ari pasi pavakazembe kazembe.
Saka inini saminister of justice munhu akasungwa handipindire. Ndinozoongorora kana taona kuti mabudiro aita zvinhu ari kuratidza kuti pane zvisina kunge zvakamira zvakanaka zvaitika ndopo tozobvunza. Asi ukamanyirira unenge wakuzviita kuti ndiwo amupurisa ndiwo amuchuchisi ndiwo amutongi vozotanga manje kuchema kuti aminista uye ari kupindira pese pese.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuti tidzwewo pfungwa dzavo pane zviri kuitika izvi.
Ndorimwe redambudziko rourwere rwatinahwo
nika inga zino kwa nisakungi ichi shitko paino fana kushika kana ine kwenye zakata fesishu nongo angu ya zani pf kura kizakunya nyopusa kwa wano manyo achita wala minanga kwa wazo kato kita sadak
munga jege sere papo vacha miso
sadak ino famba ichi gazo kunika ichi rotate kunika taka siyana siyana mkana we Zimbabwe wanga usango shika eke zino asi muna aliku gazwa inika aliku gazwa asini kai kuni kugazwa ine mapirimbudzi kana kugazwa ine urwere hwakadai nokuti ukano gadza unorwara tinopataya isa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya lese musadhaki saka toda kuti zvigadziriswe izvi zvinhu zvakadai zvekuti vana timba nevamwe vese vanosungwa vanombunikidzwa nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa makwapa makwapa ndosaka ndakati inini vamunangagwa nevamwe vezanu pia vanoona sekuti munogona kudzivisa kuti nyanifanira kupa nyika ngaigadze zveizvo kuimba 2030 ndichange ndiripo 2030 toda kuwedzera haugoni kuti waba woda kuwedzera zvezvokuba pamusoro pekuba iko munhu aba ari sabhuku onowanikwa ava mambo munhu aba ari mudhikoni tonomugadza ushuwa kuti ndiwa abhishopi haisi kereke inenge yauya wapusa wapusa.
Kwa iyo mashoko ava Mnangagwa yekuti vachasiya panopera timu yao vakatambirawo se
ini vemusengabero vanhu vachiti handisi kuzorora iye aita musengabero usamuteerera munonyumburisirwa munhu ipapa apa nemusengabero uyo hatiteereri zvinhu zvakadaro izvi tinozviziva kuti manhu maitiro ake musateerera mashoko tarisai zviito tarisai marongero munongati vanofamba vachitaura vese varingozviita nekuda kwavo vanenge vakachokwa vakabikwa kungo zvipendani zvapakwa zvihweruve zvakagara zvakakwa kare
vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Dare repamusoro reHigh Court rakabvisa zvimwe zvikamu zvemutemo weRegional and Country Planning Act zvinoti Section 32 ne37 zvange zvichishandiswa nemamwe makanzuru kupwanya dzimba dzevanhu pasina mvumo yedare sezvinosungirwa nebumbiro remitemo kunyanya Section 74 inopawo vanhu kodzero yekuti vasangodzingwa pavanogara. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare muna 2020 nesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust richimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izvi zvakatevera danho rekanzuro yechitungwiza rekuda kuputsa dzimba kuSt Mary's Zengeza Seke nenyatsime. Dzimba idzi dzainzi dzainge dzavakwa pasina mvumo yekanzuro. Kunze kwekanzuro yechitungwiza vamwe vakaendeswa kumatare ibazi rinoona nezvematunhu rinotungamirwa navaDaniel Garwe gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Hatina kukwanisa kubata vaGarwe kana amai Mabhiza kuti tinzwe divi ravo asi tabata mukuru wechitrust muzvare Alice Covea.
Tiri kutambira mutongo uyu nemufaro nekuti kanzuru chaiyo kana kuti malocal authorities anga achitishungurudza. Nhasi taingomuka kuine order yekunzi tiri kupwanya dzimba mangwana wombomira nhasi mangwana wotaura zvekare kuti tichapwanya dzimba zvekuti kugadzikana chaiko apampa sisina.
Tikunzwa makanzuru achichema chema kuti dzimwe dzimba idzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Dzimba dzinoda kupwanywa idzi dzimwe dzedzimba dzakabhadharwa kana kuti vane mastens vane mareceipts ekubhadhara kukanzuru. Vamwe vakatombobhadhariswa regularization fee inoita ma 11,000 vamwe vakatobhadhara zvese zvaidiwa. Ndo pane dambudziko redu kuti kunoda kuzopwanywa sei dzimba iyo kanzuru ine mareceipts uye zvekare panovakwa dzimba idzi kanzuru inenge ichiona inenge ichinzwa inenge ichiziva asi havatore matanho nekukasika munhu asati apedza kuvaka dzimba dzavo.
Mutungu uyu hauna kunonoka here tichitarisa kuti panenge patopera makore mana chayo?
Nyaya iyi takai yakaenda 2020 mushure mekunge ndasungirwa nyaya dzekupwanywa kwedzimba zvekare nepekutengesera Ndo pakaenda nyaya iyi. Kuti titi anonoka tifunge kudaro. Nekuti tantine stop order yangaichimisa kupwanywa kusvika mutongo iwauyu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust, amai Alice Kuvea vari parunare muHarare. Vamwe vanoita zvemitambo vari kupomera mapurisa mhosva yekuvarambidza kuita mabasa avo pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare svondo rinouya. Hurumende yasunga vanhu vakawanda ichivapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana. Mapurisa ari kuramba hawo kuti ari kurambidza vanhu kuita magungano achiti vanofanira kutanga vapuwa mvumo. Mutorodwe nau Pasmont Lovu anotipanyaya inotevera.
Mumwe mwimbi wemusambo wembira anogara muHarare ada kuzikanwa nekuti Gwenyambira akambomiswa kuita gungano rekuparura damba refu rake kana kuti album launch pane imwe nzvimbo inoitirwa zvemitambo muguta guru svondo rapfuura. Anoti achazozivisa nezvemazuva eurongwa hwake munguva inotevera.
Kupostponed kwakaitwa album launch redu, asi munguva inotevera tichange tichikuzivisai zvedu kuti chaita musi wakati.
Vamwe vakakanzura mashowa avo svondo rino vanosanganisira muimbi Hope Masike uyo ange akatarisirwa kuimba musi wechina panzvimbo yeAlliance Francaise. Hope haana kuda kupa chikonzero chaita kuti ambomira kufadza veruzhinji. Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano revaviri Creative muzvare Teresa Muchemwa vanoti kukanzurwa kwemashowa kunokanganisa ukama pakati pevatambi nevatsigiri vavo uye vanenge vashandisa mari mugadziriro idzi.
Kureva kuti vanhu vanotanga kufunga kuti ma artist as usual havavimbiki navo, so we lose out ne audience iyoyo handitika.
Asi mutambi ane mukurumbira achitungamira sangano re Rooftop Promotions Adef Skusha audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji muchikamu ichi vaenderere mberi nemabasa avo akati mitambo yavo yose yavari kuita panzvimbo ye Theatre in the Park muHarare haisati yambomiswa pare zvino.
Basa redu ndirokutoratidza mitambo nekuhosta ma activities ane chinekuita nema artists. Saka hatina vatambosangana nazvo, tirikunzwa kuma chingozvitaura.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nebato rinopikisa rePeople's Unity Party vaHerbert Chamuka vanoti zvinoshamisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kugadzikana nekuda kwegadziro yemusangano weSADC sezvinonzi ndiko kekutanga kuitirwa munyika.
Zvinotishamisa zvikuru nekuti vamugabe vakatombogadzwa neSADC asi havana kushungurudza vanhu kusvika pakadai sezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa nezano PF.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police, Commissioner Paul Nyati, vati vanoita zvemitambo havarambidzwe kuita magungano avo asi vanokurudzirwa kutevedzera mutemo.
Vanoda kuita zvavada kuita vatevedzere mutemo. Vakatevedzera mutemo hapana dambudziko.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe, Vanapoloni Yani, vauza Studio 7 kuti vari kuita ongororo yekona kuti avo vari kukanzura magungano avo, vari kuita izvi nekuda kwavo here kana kuti pane zvinoda kugadziriswa.
Isusu tirikutowedza kuinvestigata kuti zvirikuva rekupi. Tatonyorawo matsamba kuti tikwanise kuwana position yatinoadvisa maartist.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vari kuti havo vanoita zvemitambo vanofanirwa kutora mukana weSADC kushambadzira Zimbabwe, asi vamwe vanoti vaimbi vashoma ndivo vari kupiwa mukana uyu sezvo muHarare moita kunge makaberekera ingwe kunyanya kune vanofungidzirwa kuti vanoshora hurumende. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekushungurudza vaimbi vanofungidzirwa kuti havaimbe zvekupembedza hurumende vakaita Sir Thomas Mapfumo naWingi D nekuda kwekupinzwa kwemapurisa Mauto nevasori mumigwagwa. Vamwe vanhu vave kutyawo kuenda kunzvimbo dzemafaro kana kufamba usiku. Pasina kupa umbowo, hurumende inoti pane vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Asi zvekupamba vanhu, kuvaita kafira mberi nekuvasunga uye kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso zviri kushorwa zvikuru nevanorura kodzero dzevanhu pamwe nenhumwa dzeUnited Nations. Vatungamiri venyika dzeSADC vari kutarisirwa munyika muswa 17 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti Israel yauraya vanhu makumi matanhatu apo ndege yenyika iyi yabhomba chikoro change chishandiswa senzvimbo yekupoterwa nevanhu vari kutiza hondo yave nemwedzi gumi. Pasina kupa humbowo, Israel yati yabhomba kamba yechikwata cheHamas yanga iri pachikoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye. Ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Gamuchirai Mushavi avo vanova ivo nesangano ravo rinonzi Gamu Foundation. Muzvare Mushavi chizvarwa cheZimbabwe chinogara icho kuGermany asi vari kushanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusha uyezve zviri muSouth Africa zvinotambura. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Mushavi. Mungatiitsana ngururo kuti makafunga sei kuti mutange sangano iri reGamu Foundation.
Gamu Foundation is just a foundation. Ndakangofungawo impact ndakatanga ndichibatsira vanhu vakangouya from mumwoyo mangu kuti munhu anongouya achikumbira kana kuti mumwe asina kukumbira ndongoona tine tinobva kuzvisikesa then kusvikira ndazongoti ane pisas open iri foundation.
Mataura imi kuti makafunga kutanga sangano renyu iri rekubatsira vanhu, munobatsira vanhu vari kupi nekupi?
Vanhu vandobatsira ndingati ndobatsira vanhu vari Kumba, mainly in Zimbabwe. Tinobatsira vana vechikoro vanenge vane manizi ekuti vada masukusi, vari kuda mabhuku, vari kuda mayunifomu, masukusi. Ende pamasukusi, long as uri sukusi, because mumwe anotouya achitotumira kuti tisi Gamu, mwana wangu ari kufanda kunyora form 4 ende ari kukwanisa kubhadhara mari yeexam, ungandibatsirawo here? Ndinenge tongobhadhara something. Kuti mwana aone kunyora ndinombobatabatawo kusouth africa. Kusouth africa ndinotenga futi chikafu. Tine vanhu vaya vanogara mumasiti izini vanoenda kumabasa, vanonoenda kunotsvaka mabasa, vanoswera vakagara mumaindastries vasina kana chavaisa mumuromo. Saka tinongoenda ikoko takatakura chikafu, madhiringi, chingwa chichi tongosvika tichimira ipapo votonoita fi yavo vachigamuchidzwa chikafu vachiidya ipapo.
Munoshanda nevamwe ikoko kuAfrica kwakadai sekuZimbabwe nekusouth africa here kana kuti munozviita muri kwamuri ikoko?
Inini ndinogara kuGermany ndokwandobva. Ati kuHarare ndinaye wandoshanda naye kuHarare, anogara kuHarare ndinaye, nekuBulawayo ndinaye, nekusouth africa ndinaye.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchishanda nevanhu vari kumusha muchivapa rubatsiro semudzimai?
Cash hazvisi nyore, handisi kuda kunyepa, hazvisi nyore bati ndakangozvipira kuti ndo zvandoda kuita. Maybe it's just ecalling yandinayo yekungoda kubatsira, but hazvisi nyore kutaura chokwadi nekuti inini ndakadai nditoriwo nherera iri yakasarawo nenherera dzemasiblings angu, the all pass away, vakandisiyira vana vavo. I'm taking care of them. Nevangu vana is a single mother. Nekuzobatsira kuti vamwe vandikungazive pamusoro.
Saka chii chinokupai shingiso yekuti murambe muchiita izvi mataura imi kuti muri nherera uyezve muri kuchengeta vamwe vana vemasiblings enyu kana kuti hama dzenyu dzakatisiya?
Handizive kuti chii chinondipa shingiso and I cannot say izvi. And handisi munhu uya wekuti ndiri financial stable zvekuti ndine mari yainotsamisira. But ndakangozvudza kuti ngati ndisi yandowana ndiyo yandongokutongokamurira naipapo, yekuti iyoyo yandinayo tongokamurira naipapo, because ndino ziva kuti ukaona munhu achikuvinga kuti kuzvigamu nichiona pakadai ndine dambudziko rakadai 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 aanganyepe kuti munhu auye kuzondiudza problem yakadaro because handizivi nemi handimuzivi so ndo zvinongondipasimbiso kuti mwari anechinanga mwari anoziziva kuti wai ndakangofunga kuda kubatsira
vanenge vachida kuti vaone mabasa amuri kuita kana kuwanawo ritsigiro kubva kwamuri vanokubata ipapa
kune Facebook page ndo randoshandisa kazhinji rakanzi Gamo Foundation ndine mapiji kuri rakanzi Gamuchirai Mushavi paFacebook vanhu vanotanga vonditsvaga kuFacebook ndinozotangira ipapo kuti tizozotsidzana paWhatsapp Facebook rinonzi Gamuchirai Mushavi then mine Gamo Foundation Gamo Foundation ada rubatsiro anoenda kuGamo Foundation ndokwaanonokusangana neniko kukototaura toona kuti tinobatsirana sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa chirongwa chiri kufambwa nacho nesangano replatform for youth and community development chekungoma icho chakanangana nekudzivirira mhirizhonga yemudzimba ngatinzwei huri kuraya taita nemukuru wesangano iri vaClarice Maduku
Makadini mkoma Jonga, makadini mhuri ya Zimbabwe. No dakara kusangana zvakare pachirongwa chedu pano pa Studio 7. Tiri kufamba se platform for youth and community development nechirongwa chekurwisa mhirizhonga kana ribongo zvizvo rinowanikwa mudzimba yatinoti nechirungu overcoming gender based violence. Takaipa musoro wenda yeprogram iyi kuti kungoma. Kungoma haisi ngoma yekuridza asi kungoma izwi ratakatora kubva kutsika nechichangani kana kuti machangana. Dzinotaura kuti nguva yemadzimai paya pavanenge vakuenda kulabor vanogarira kuti mwana achida kuzozvarwa. Kariro iyoyo yekuti haakuda kuzvara mwana ndiyo inonzi kungoma. Izvi zvinoenderana netsika dziri nemagariro evanhu vandau kuchipinge yekuti kuzvara mwana chinhu chinokosha zvakanyanya. Umwe naumwe mukati memhuri anokontributa kuti mwana abude zvakanaka, mwana azvarwe zvakanaka. Mukadzi ndopaanenge achinyanyopuwa kukosha kwake nekuti akwanisa kuunza upenyu mukati memhuri, upenyu mukati menharaunda. Saka nguva inonyanya kukosha vanhukadzi inguva yavanenge vakuzvara vana. Saka ndokupa musoro uyu wekuti kungoma nekuti chirongwa chedu chinenge chichida kukoshesa vanhukadzi, chichida kukoshesa madzimai nekuti nharaunda zhinji zvimwe zvivangaita kutamba asi panguva yemukadzi paanenge ada kuzvara mwana ndopaanonyanya kukosha zvakanyanyisa mukati meupenyu hwake semunhukadzi mukati menharaunda.
Chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei vaMadhuku?
Chirongwa ichi chekudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba gender based violence chiri kutambirwa zvakanyanya nenyaya yekuti isusu tiri kushandisa foundation yetsika nemagariro dzevanhu vemuchipinge. Saka vanhurume vari kufarira kuti patiri kubva napo hwaro hwatiri kushandisa ndehwekuremekedza yatingati indigenous knowledge system kuti kubvira kare nakare manharaunda edu kana miganga yedu vanhu vane maitiro avanga vachiita kana vanhu vasiyana kufunga kwavo kana vasiyana maonero vaishandisa yatingati the extended family. Tiri kunyanya kuona kuti patakamboita tsvagurudzo ndeyekuti dzimwe approach dzaimboshandiswa dzakasiyana yatoshandisa yekungoma iyi ndiri vanhu vaingoshandisa mitemo iripo yekuti mitemo yekuti yatingati human rights based approach. Saka pane pamwe payaiita kunge varume vanoona kunge yaakuvadzvinyirira iri kuvabvisa nyanga havasina simba vatorerwa chimwe chigaro changa vachinazvo nekuti vakadzi vanenge vakunyanya kuziva kodzero dzavo pese pese vakuti aiwa idzi ikodzero dzangu idzi ikodzero dzangu. Izvi zvakabva zvaita kuti pane zvimwe zvikamu violence yacho yobva yawandisa zvakanyanya ichienda kumatare ichinogadzwa dzisimwe dzacho dzisingaperi vanhu vachipesera vakuita madivorces. Saka nekupinda kwatiri kuita neapproach iyi yatinenge tichishandisa tsika nemagariro sefoundation yekugadzisa nyaya dzinenge dzichiitika varume vari kufara nazvo nekuti vari kuona kuti aiwa magariro gariri la garawa chini kama ni kuita kwa ngangu gara kuchireme kizatika ndio kwa siri kuchama soro soro sana niku daro zuri kuchambirwa niku ti it's a refreshing approach ku makesi zangari kuanda agenda based violence taka chukuna zuri kuchama sofamba zuri kuchambirwa ukora nukaji wari kufara onazo
saka chirongwa chenyu ichi chiri kushanda mumatunhu api vamadhuku
mukushanda kwatiri kuita nekurudziro yatiri kufamba nayo iyi tiri kubata Chipinge district nekuti tiri kushandisa tsika dzevandau asi muchipinge district mu tiri kubatsiridzwa nemari sechi dzatanga takaita tichiona kuti tine nharaunda dzakanya kuwana zvatinoti dziri more rural muchipinge imwewo pamawadzi 38 ari kuchipinge tiri kushanda mumawadzi 30
mane nguva yakakura zvakadii muchi pamba nechirongwa ichi
takatanga kushanda nenharaunda yechipinge panyaya idzi dzekudila negender based violence muna 2016 kuratidza kuti ane makore anopfuura 7 tichishanda tichiita tsvagurudzo munharaunda tikaona kuti zvanga zvakanyanya kukura atingati maharmful cultural practices anga achinya kukudza kuti mhirizhonga iitike anga akuramba achienderera mberi
manga makateerera kumukuru esangano replatform for youth and community development vaclaris madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemire ndiri muwashington dc
Mashoko anotevera anoratidza maonere hurumende yeAmerica padano rePeople's Republic of China mukurwisa zvinodhaka muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
People's Republic of China yatora inonzi neWhite House nano yakakosha kuenda mberi mukubatsira kumisa kugadzirwa zviri kunze kwemutemo kwaSentinel. Sentinel ndeimwe zvinodhaka ine chekuita nekukwira kwendofu dzinokonzerwa nekunge munhu atora zvinodhaka zvakawandisa idzo dziri kukanganisa America mumakore achangodarika. Mutauriri weNational Security Council Vashon Savet vakazivisa mumashoko avakaburitsa kuti PRC ichatanga kuita urongwa hwekutara mishonga mitatu inoshandiswa mukutanga kugadzirwa kwefentanyl kuti inge isingabvumidzwe. Kutara uku kunobvumidza kuti chinodhaka ichi chiiswe pasi pemitemo yemunyika nekunze kwenyika inosunga mashandisirwo acho. Vakati zvinotara danho retatu rakakosha ratorwa nePeople's Republic of China kubva zvasangana mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePRC vaXi Jinping. Vatungamiri vaviri ava vakasangana muna mbudzi gore rapera. Vakati chiitiko ichi chinotevera musangano uchangobva kuitwa nevakuru vechikwata chinorwisana nezvinodhaka checounter narcotics working group chevakuru vanobva kuAmerica nePRC apo nyika mbiri idzi dzakakurukura zvirongwa zvakakosha zvinosanganisira kukurumidza kutarwa kwemishonga inogadziriswa fentanyl kuti isabvumidzwa nekuwana nzira dzekuwedzera kushanda pamwe kwevemutemo. Panyaya yevemutemo muna chikunguru America yakapomera chizvarwa cheChina Min Sufang nekuva nechekuita mukuronga kupinzwa kweinofungidzirwa kuti mishonga yekugadzirisa fentanyl yakawandisa munyika yakawanikwa mudunhu rekuchamhembe kweTexas. Muchuchisi mukuru weAmerica Merrick Garland mugwaro ravakaburitsa vakati murume uyu akatongwa nemhosva yekupinza mishonga inogadziriswa fentanyl kubva kuChina yekuuraya mamiriyoni ezvizvarwa zveAmerica. Vakati fentanyl ndicho chinodhaka chakaipisisa chati chasangana neAmerica munhoroondo uye bazi rezvemutemo rakazvipira kupatsanura chese chinobatanidza kufambiswa kwefentanyl pasi rose. Nekuda kwaizvozvo America yakatemera zvirango makambani nevanhuwo zvavo vekuChina vanodarika gumi nevaviri vane chekuita nekugadzirwa kwemishonga inoshandiswa mukugadzira fentanyl.
Tinotenda Jonga nezvabuda kumaOlympics mumanyi weZimbabwe Isaac Mpofu apedza ari pachidano chegumi nepfumbamwe kana kuti 19 pamakwikwi enzendo refu kana kuti marathon. Aiwa amawadiwa atasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Amina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi izinto ezicondale lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungazi emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga obukhona bakutshuda abala mota.
Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimota zamapolisa nguhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele i-department yena leyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwe-SADC. Okwe-SADC vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla le-ZANU PF bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatholi imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni ye-Paris 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapolisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto ezicondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungazi emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga obukhona bakutshuda abala mota. Imota zakhona bazisangathi nxa umsebenzi uphelile. Uhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidlisa ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi-ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi lilamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalilamali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetshwa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphandle kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele imali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali, kodwa asinge sitawula mali elizwe likhona ikuphela nje isikhathi esibagejikiji baphithekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto, futhi imali ikhona. Ye,
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela ngakhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa uhulumende, ziyahanjiswa kuma-structures e-ZANU PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi utshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bayakutshouthi abanamota, kuthi imota ziyabe zigcwele zithengwa uhulumende. Kutho ukuthi nxa vele umsebenzi usuphelile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures e-ZANU PF emakhaya lezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions owexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukubandla le-ZANU PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe nguhulumente.
ama police awungakhangela vele department yaleyana ugatshela amapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport i-transport vele ibahlupha mina kangikhangelele okwesadak okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe isizwe sithola isevisi eqondelele amapolisa ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lasebulela umuntu amapolisa angahambe eboleka izimota esiyafinga lapha afikelela khona amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ihlupheka ehambe icela i-transport no ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped abe le nto zabo ezikwanileyo yikho engikubonayo khonokho ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile
imali yonke le ivele ngaphi gawule yokuthi kuthengwe imota zonke lezi ibudget pele
yagift ungakhangela gift ibudget yakhona ikhona nti ministry home affairs le budget yayo lanxa kunjalo gift ukuthi njengoba ngisitsho yinti mina amapolisa abe vele angana ayasilela mina yakuthabela gift khonokho amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka hatsho kwesadika hayi ambuni ukuthi amapolisa lokwalo ukuthi kulungiswe kwesadika hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube limota zelezo ezigwanileyo kwenze ukuthi ezenelisayo ukuthi baqube imisebenzi yabo njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka kithi even lanxa kuto kuthengisela kithi ofuna ukwenziwa ngabantu amapolisa abayeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangudlwangu khangela kithi nxa ufuna khangela kukhangele be-britain kunjani khangela kathi osabantu ade bezenzani betshisa i-property bekhokwanadesekutsho kithi ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezani kumele amapolisa athi rise to the occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu PF bexoxa le-studio 7 ekobulawayo
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa wafuwe mbula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Wezemaphandleni izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni abantu abaningi bayakusola lokhu kubika uAlbert Ncube
umphathintambo wezokulima umnumzana Encharles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumele uzulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa emkambo yamashowa umasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu ekhuluma esegaranyembe kwanda south lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala umasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo
when I came here I heard that the people were selling livestock
It's $80 or so. $80
Ukuze avikele abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lomsakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwa ngurhulumente. Umnumzana Gabriel Moore, izakhamuzi semawane eKwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le ndube ezijiyeneyo.
Okuyela kuyile esikhulu. Maka mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoqwa abayiphela ngabakubulo. Njalo yena umuntu ngasi kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona ukubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela. Kodwa sokuthiwa ziye ndawo yendawo ibenzela ukuthi athi iteksi. Sibe iteksi inkomo yami ngiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina silobe sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Ngokuthi ngoba sithengisele induku zethu azifani njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga ngentengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanje uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka athi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo zantando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu acine ecapha ngangaloko mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abo gatsha lezokulima ezansi emandebeleni badise kufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ngube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela napa wafowe mbula.
Gukama,
lamlela.
Sawa mkulu ke, Albert Ngube kula ngapo ke majawundeni eGwanda esabelweni seMatweni South. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi ababhekane lendlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose 190 ababhonjwe ngele-Israel namuhla bafela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mdlanga weStudio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lonke sikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sondela almost 3 months lapha amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngenza ke sithi basinika ishejo yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kutho amagesi abengekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anaway ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. kulamanye amacases lapha ahamba khona the whole night then the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithola nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1 and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo, okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Cuma uthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lize ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube le-improvement eku-providing i-service enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe engekho basinike ishejo esizayisaculata kuma-residence.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondane ukuthi ngapho akulamanzi, ngapho akulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even nangu mayor wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare Bulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park lapha izakhamizi ezindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifiki amanzi and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale belamanzi benatha amanzi esisa ahlanzekileyo avela kukhanso.
Lowo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Nanko kwethulela Mhlanga uNtukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu dubo, lilandelwa iGweru Urban, Rishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gudu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni lubangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 kwethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu eGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, sinawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba nje leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopi labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngakhe. Ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula isihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede uyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelanga injalo, so kabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indlu yani ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu bocebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sekumele akwenze manje uqinise isandla ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali kuyini elikwenzayo ngoba kule ngozi lapha yemkhuhlane efanalo ekholera?
SSA Sawenza Tina is a Progressive Residents Association. We have tried to engage the city council here to the municipality here to the issue of our system. I'm sure Mayor Tomocha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplanti yethu endala le ntsha zilinke ukwenzela ukuthi isiwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then le manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu laba abakhwenzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council. Ukuthi bengahamba be-apply bathole indawo zokukhwenzela ezi-right abazafaka khona endaweni ezine-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho sabela limkhuhlane khona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo, ungathumela kusasa tshahala kwethu. Wezemidlalo abakatholi imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics eqhubekela phambili kule France. Uthabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagufela Makanakaishe Charamba, Lotapiwa Nashe Makarau lobabeke phansi emdlalweni wokugijima we-200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku-same event ku-final ye-Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku-online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Sithethana basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporta, ngoba nxa siya kujene ubuyayo eka LA 2028 lesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma-Olympics, their first Olympics, befika ku-final and then omunye afike ku-number 6 still four short in a 3 ukuthi athole imedal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana, ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi mina benze kahle and ngathi bona basezesakholisa. Then u-Isaac ugijimile namhla, angabe iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku-19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela ama-result labo. The time agijimileyo namhla is his best time yomnyaka lowo. Yes, ama-conditions abezima but ulwisile umfana u-Isaac Mpofu. So ngathi ayikho lokho okuphumileyo amalanga ama-tshwane adluleyo kwaqayisa ngowerowa wenza la i-final yakhe wabuya ama-swimmers becave their best esenza ama-best now best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi babesikhalazo bebebonga sibili bethi babebona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele bonke abantu bebebesekela njalo bebebonga ukuthi bekhaya siyaphambili bonke babona ukuthi bazabe beku-proliya ku-LA 2028 ukuthi siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani kumi njani kusasa?
Kule Women's Marathon siloRuthendo Nyahora oyagijima representing iZimbabwe kumarathon. So ya ukhangelele la ukuthi utuza uzanika konke alakho and ikwesi yabe sisamsekela. So siyabe siyambona kusasa ngo 8 o'clock ngeZimbabwean time. So the same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So ikwesi yabe siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulelani, but yes ubekhangelebethembisa namhla ukuthi uzanika konke alakho and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexoxa le Studio 7 eseParis kwele France.
The voice of America, VOA.
Uhlelo abaculi bethu liviki zihamba lomculi kamasikandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lo mculi udabuka esiko Sibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nawe xoxa lo Ntukamini Komo weStudio 7.
Ngiyabonga Studio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano ngosele. Ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze, abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogogolo naye wile sono, umntwana lo naye wile sono, wonke laba nabo bale sono, nakuba lezami sono. Ile sono awunami ngile sono, ile sono awunami ngile sono, ile sono awunami ngile sono, nami lezami sono. Wonke laba nabo bale sono, labaphuza umpethu nabo bale sono.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bawuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubashiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele. Ngoba kumadlela khona leZimbabwe labo ezirejista kunye nabanye ezinye izitudio zakwaMthakazi, ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula, ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba, yebo sebenzele.
Ngakhuluke Sibhula kulangale kejawunda eGwanda ngojene lokusasa. Singakehlukwa lesi sikhangele ezinye izihloko zendaba. Badlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimoto zamapholisa nguhulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukabeni Komo lo sayida umanjinela wethu. Bona balisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okeeps dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.